Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri wezanu PF vaEmmerson Dambudzo Mnangagwa nasi vabuda pachena kuti vachange vachizosiya chigaro chekutungamira bato ravo uye nyika pachapera makore mashanu etemu yavo yechipiri muna 2028.
President Wodera Fragara matema viri efasi ya kazi. Ibakata kazi ya zokutana ndapera kana Congress mkani zorela. So ndakuita my last 5 years. Chapera manji manji. Mwenda kuro zorora. Mwenda kukongre sumo saka umwe. Aletu na mina esewe kila soka zangu. Maziwa. Mazuango uzorara pedu.
Vamunangagwa vataura mashoko aya nasi pamutare Teachers College apo vanga vachivhura zviri pamutemo fekitari inogadzira zvinwiwa kubva kumuchero wemauyu. Vachitaura nezvemashoko avamunangagwa nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vati
vakadaro tindati ayo vabatsira vana veZimbabwe nokuda kwekuti anovateerera haangazokwanisi kutidzosera kumashure kuya kwekuti munhu anotonga kusvika madhonga anenyanga.
Asi muzvinafundo Mukonza vanoti vanotenda zvataurwa navamunangagwa zvaitika.
Kukutaura nekuti vakuru vanoti totenda dzanwa.
Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change chinotungamirirwa nava Jameson Timber vapromise mukwananzi vati nyika yatononokerwa.
Isi tinotoda kuti dai vatosiya chigaro izvozvi vadaidzira sarudzo davasarudza vakaitwa hadzina kufamba zvakanaka saka ndioni chikonzero chingavatadza kunge vasiya chigaro panosvika gore ra 2028.
Vamukwananzi vativo
afarunge patombori nehurukuro dzekuti zvadzika here kana ndaudzika mutemo unoraira kuti vange vabva na 2028 muchitosarudzwa mutungamiri munyowani.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kudivi rezanu PF Dr. Masimba Mavaza vati mashoko avamunangagwa anga akatarisirwa.
Yanga iri garo zvine because mutungamiriri wenyika munhu anotedzera mutemo uyezve bato rezanu PF ribato rinotedzera mutemo. Bato rezanu PF rine dumbiro remutemo yavo nedumbiro remutemo wenyika. Zvese zviri zviviri hazvikurudzire kuti munhu agare kupfuura kana arikati matemu maviri. Saka mutungamiri wenyika anga anda kuwedzogadzirisa nekuti vanhu vanga vanyanya kunyangadzwa nemaslogan anga ari kuitika munzira umu anga asanzwisise kuti vanoda kugara here kana kuti
asi mupepeti mukuru webepanhau reThe News Hawks vaDumisani Muleya vati vamunangagwa havasi kunyatsobuda pachena nekuti dzimwe nguva vanopesvedzera vanenge vachiti vatonge kusvika madhongi amera nyanga.
Izvozvo zvakakosha kuti vazotaura asi haisiyo nyaya iyoyo. Nyaya dei chiri chavo chikampeni chavo ichi che-2028 ndiyo nyaya yavanofanira kutaura nezvayo because ivo havangati iri kuenda in 2028 because constitution iri kuti zvakati tinozviziva hakuna munhu asingazivi kuti constitution iri kuti chii. Zvatisingazive nezvavari kuita izvi zvokumhanyamanya vachisa vanhu kweshe kwese maprovhinsi vachiri vari kugara kusvika 2030 ndozvavafanira kuadressa izvozvo. Vavataure
vamunangagwa vakatora chigaro chekutungamira nyika muna 2017 mushure mekunge mauto apidigura hurumende yamushakabvu Robert Gabriel Mugabe.